Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro zvita 9/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chokwadi kuti taipa yatinoti warning nokuti maongororo edu ari kuratidza kuti mvura inge ichizoda kuti inaye zvakanyanya kunyanya zuva remangwana.
Vanhu voyambirwa nezvemafashamu emvura nebazi rezvemamiriro ekunze. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvakapotera kuBotswana zvodzoswa kumusha. Kudzimwa dzimwa kwemagetsi kopa kuti zvitunha zviore mochari yekuchipatara cheMasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichauya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvezviwanikwa mamiriro ekunze pamwe nekushanyirwa kwenyika kuburikidza neboka rezvemamiriro ekunze reMeteorological Service Department riri kuzivisa nezvekunaya kwemvura yakawanda munyika yose kubva nhasi kusvika muvhuro kusvika musi wechina. Mamwe matunhu achawana mvura yakawandisa kudarika mamwe. Mutauriri weMet Services Department vatichi Zinyemba vanoti matunhu achawana mvura yakawanda muzuva ranhasi anoti Matabeleland North, Matabeleland South, Masvingo pamwe neMidlands. Dzimwe nzvimbo dzichawana mvura inodarika mamirimita makumi mashanu kana kuti 50 millimeters mukati memaava makumi maviri nemana. Vazinyemba vanoti kuwanda kwemvura uku kunogona kuzokonzera kuzara kwenzizi nemadhamu izvo zvinogona kuzoisa veruzhinji munjodzi. Vanotiwo mvura iyi ichange ine mhepo yakawanda inogona kudzura miti nekuparadza matenga edzimba uyewo kuti ichange ine mheni. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Iyo mvura yekubvira nezuro kusvika mangwana nani dzimwe nzvimbo dzakawana mvura yakati wandisei chaizvo. Kune unyere kupe zvakare hwekuti pane vanhu vaitwa marund nemvura yanaya chaizvo kunzvimbo dzekuna naMidlands kunyanyanya kuna Gogo asi handina umbo hwakati nyanyei. Chokwadi kuti taipa yatinoti warning nokuti maongororo edu ari kuratidza kuti mvura inge ichizoda kuti inaye zvakanyanya kunyanyanya zuva remangwana. Manayiro ari kuita mvurayo zviri kuratidza sokuti mvura iyi yanyanya kunaya nzvimbo dzekunana Mashonaland nedzimwe nzvimbo dzekuHarare maita mamirimita anokwana makumi masere pane dzimwe nzvimbo. Neyambiro yedu iyi tiri kufungidzira kuti mvura iyoyi ingangonaisa kunana Matabeleland South, Masvingo neMidlands zvakare kunana Gweru zvichienda kunana Zvishavana tichienda kunana Chipinge ikokona kuna Chisumbanje uko kwandati mvura yanange yanaya. Saka ndokwatiri kunyanya kuona kuti ichatange chinaya ikoko nyanyanyanya madekono ano zvichienda kumberi uko mangwana nemusi wechitatu.
Zvezvingakurudzirwa veruzhinji kuti vaite munguva yakadai yekunaya kwemvura yakawandai?
Tinokurudzira kuti vedu vemusadarika nzizi dzinenge dzazara mvura nokuti zvine njodzi izvozvo zvinogona kukonzeresa kuti mukukurwe nemvura iyo. Tisingatarise zvakare ipapo zvizvi chete kune dzimwe nzvimbo dzinogona kungoti mvura ichingouya zvezvo kukashamadza kuti ezvo inga mvura yachouya yakawanda kudai izvozvo yatinoti pachirungu flash flooding inogona kuitika nemaawa mashomanane anokwana matanhatu ipapo panogona kuita dutu remvura iroro rinogona kuuya. Saka murege kugara panzvimbo dzenyu dzakati berere kana mvura zhinji ichiuya nekuti izvozvo izvozvo zvinogona kukonzeresa kuti munge muchikukurwa nemvura iyoyo. Vachairi vedzimota nemabhazi taakuziva kuti taakuenda kukisimusi veduwe kana muchiona kuti njizi dzakazara musadarike. Zvina mhosva kuti ibhazi kana kuti rakazara vanhu rinokukurwa nesimba remvura riya. Saka veduwe tinenge tichikurudzira kuti ngwarirai njodzi dzinokonzereswa nemvura yakawanda.
Avo vanga vari mutauriri weMed Services Department vaTeach Zinyemba vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kanzuru yeHarare yambomisa vamwe vatungamiri veZimbabwe Urban and Rural Council Workers Union vanove ana mukoti mukanzuru ibasa. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vana mukoti vekanzuru yeHarare ava vari kupomerwa mhosva yekupeshedzera vamwe kuti vasaenda kubasa mukuramwa mabasa kwakatanga musi wa4 Mbudzi. Iko zvino vashandi vakawanda vasikuenda kumabasa vachiti havana mari dzacho. Mumatsamba ekumiswa basa vawana, kanzuru inoti yavamisa basa kwemazuva 30 asi vachiwana mihoro yavo kuti vaongorore kuti vane chekuita nekusauya kubasa kwana mukoti vekanzuru ava. Mutungamiriri weZimbabwe Urban and Rural Councils Workers Union vaSimbarashe James Tafirenyika vati vatambira kumiswa kwavo basa vachipomera kanzuru mhosva yekutyisidzira vanomirira kodzero dzevashandi.
Executive yakapihwa suspension letters ekuti havachafanira kunge vachioneka pamakanzuro premises. Tinozvitambira nekuti ndohunhu hwamakabvira kare muchiita kuti ataura munodzinga.
Vatafirenyika vati zvinovakatyamadza kuti vangapomerwa mhosva yekunyengera vamwe washandi vachiti kusakwana kwemari dzemuhoro ndiko kunosunda mushandi wega wega kuti ade kuwedzerwa mari.
Chandoda kutaura kumacity fathers ndechekuti munhu haaudzwe kunzi une nzara. Munhu anoona nzara yemumba make, hapana chatichachinja. Ende nanhasi tongoda kukurudzira kuti kanzuru ngaingopa manesi mari inokwana inoita kuti vakwanise kubhadhara maschool fees avo.
Mumwe zveamiswa basa amai yeukainyamunga vanova Nyamukuta vaudza Studio 7 kuti mihoro yavo haina zvaichaita nekuda kwekukwira kuri kuita zvinhu zuva nezuva. Amai Nyamunga vakurudzira kanzuru kuti iite hurukuro navo.
$900 as a basic salary ndiyo yaitambirwa. Iye zvino zvinhu zvachinja zvakanyanya muZimbabwe. Hapana asiri kuzviziva, hapana asi kuona zviri kuitika. Zvachinja kanopetwa kukwana ka16 kana ka17. Isusu tirikungoramba tichingotambira mari iyoyo. Manesi arikungonzi ramba uchitambira mari iyoyo, apa kubasa chaiko chekudya unenge usina. Ipapo tinongoti kuna employer vedu, veduwei, onaiwo zvinenge zvitaurwa nevanhu. Inzwaiwo zvinenge zvitaurwa nevanhu. Itai madialogues nevanhu. Vashandi, vanhu. Mushandirwe. Munhu.
Mabharani mukuru wekanzuru vaHosaya Chisango vaudza Studio 7 kuti vambomisa basa nhengo dzeZimbabwe Urban and Rural Councils Workers Union idzi vachiti vashandi ava havana kutevedzera nzira dzinotarisirwa pakuramwa mabasa.
Ishu yanga iripo ndeyekuti madisciplinary issues atiri kutora. Tine yatinoita collective bargaining exercise musito Harare yekuti vashandi vane vamiririri vavo vari registered. Isusu wose asa employer tinonosangana navo kuimplement council kana vaine zvichemo. Saka ava vanhu vanosuspendwa nyaya yekuti havana kuteera procedure yekuhandlwa kwemaissues avo. Because patime imwe chete iyoyo isiri kunegoshera nevamiriri vevashandi vari registered. Ava isusu havasi registered hativazivi, but influence yavo nemathreatenings avanga vachiita kune vamwe ndoaita kuti tivasuspende.
Kuramwa mabasa kwevakoti vekanzuru kwakauya panguva iyo vana chiremba kuzvipatira zvehurumende vasiri kuendawo kumabasa. Izvo nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kutyora kodzero dzevarwere zvakanyanya. Zvipatara zvekanzuru ndizvo zvinotanga kuona varwere vasati vaenda kuzvipatira zvikuru zvakaita sePari reNyatwa neHarare Central. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Urongwa hwekudzosera kumusha zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvainge zviri muupoteri pamuzinda wevapoteri weDuke Refugee Camp muBotswana watanga nhasi pachidzoserwa vanhu 40 kusanganisira vana vadiki. Shingirai Madondo anotipanya inotevera.
Chikwata chekutanga chevanhu makumi mana kusanganisira vana vadiki chasimuka nhasi mangwanani nebhazi rimwe chete chakananga kumusha kwachakatiza makore gumi apfuura. Bhazi iri rabuda pamuzinda weDupi refugee camp rakadungamidzana nemarori mashanu ayanga akazara nemidziyo yaimbo yevapoteri ava inosanganisira mafiriji, mabhasikoro uye zvekudya. Mukuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kuvapoteri muBotswana Mai Thobo Letlhage vaudza Studio 7 kuti urongwa uhu huri kuitirwa avo vakaratidza chido chekudzoserwa kumusha, vachiti chimwe chikwata chevanhu makumi mapfumbamwe nevashanu vari kutarisirwa kutevera nemusi wechitatu.
Tiri kudzosera zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvanga zviri vapoteri, zvaratidza chido chekudzokera kumusha.
Pakupera kwesvondo rakapera, amai Letlhage vaudza Studio 7 kuti vanhu zana nemakumi mashanu vanga vanyoresa mazita avo kuti vadzoserwe kumusha, uye vanoti vazhinji vanotarisirwa kunyoresa mumazuva ari kutevera. Amai Letlhage vanoti avo vanenge vasina kunyoresa mazita avo kuti vadzoserwe kumusha mushure memusi wa31 zvita gore rino vachaitwa musengaberi nevashandi vezvekupinda nekubuda kwevanhu kana kuti immigration yenyika iyi, sezvo upoteri hwavo muBotswana hwakapera muna 2013. Vachitaura neStudio 7, mukuru wesangano rinochengetedza kodzero dzevapoteri pasi rose muBotswana reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR vaArvind Gupta anoti vaimbo vapoteri ava vachagashirwa nevesangano iri pamwe nevakuru vehurumende kana vasvika kumuzinda wakavakirwa pedyo nemuganhu wenyika mbiri idzi wePlum Tree Border Post vogara kwamazuva mashoma vasati vaendeswa kumisha yavo. VaGupta vaenderera mberi vachiti vanhu vane makore anodarika gumi nemasere vabatsirwa nemari inosvika madhora $300 ekuAmerica, ukuwo vana vadiki vachapiwa $100 ekuAmerica. Ruzhinji rwevapoteri vataura neStudio 7 ruchatora danho rekunyoresa mazita kuti rudzoserwe kumusha nokuti runotya kuzozuzurudzwa pamwe nekurohwa nemapurisa enyika iyi mushure mekuramba kudzokera kumusha sezvakaitikira vamwe vavo vanobva kuNamibia. VaBekimpiro Weza avo vachiri kutsika madziro panyaya yekudzoserwa kumusha vanoti ruzhinji rwaratidza chido chekudzokera kumusha ruri kutya kuitwa zvekumanikidzwa.
Vakataura kuti vanhu vanofanira kunyoresa vaende, kana vasina kunyoresa vanodipo pamusha pe31 December. Munhu wese anofanira kunge akanyoresa. Vemakomplainzi vanofanira kunyora matsamba.
Asi muzvarepedzisai gorondo vanoti kudzokera kumusha ndiyo nzira ingashandura upenyu hwavo, vachiti vakatambisa makora avo gumi vagere pamuzinda uyu sezvo vanga vasingabvumidzwa kushanda.
Indonaso kuti kuendeswa senhapo hazvina kunaka. Kumba hatina kudzingwa, munhu ngaadzokere kumba kwavo nguva iripo, because kumba sadza ririkoko, vanhu ngaadzokere kudzimba. Zimbabwe yedu ichanaka rimwe zuva.
Vapoteri ava avo ruzhinji rwavo vanoti vatsigirwe bato guru rinopikisa reMDC vanoti vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 mushure mesarudzo dzemutungamiri wenyika idzo dzanga dzadzokororwa kana kuti run off. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Musangano wepagore weZANU-PF uri kutanga mangwana uchipera musi wesvondo uchiitwa paspedingi ndira rakanangana nekugadzirisa nyaya dzezveupfumi panosvika gore ra2030 kana kuti modernize, mechanize and grow the economy towards vision 2030. Vanhu vanosvika zviuru zvinomwe vari kutarisirwa pamusangano uyu uri kuitirwa mudunhu reMarsh East kuGoromonzi. Asi kunyangwe hazvo sarudzo dzemutungamiri wenyika dziriko muna 2023, matunhu akawanda ebato iri atotanga kuti achatsigira mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa kuti vakwikwidze zvakare musarudzo idzi. Kuti tinzwe nezvemusangano uyu, tabata vanoona nezvevechidiki muZANU-PF vapupuraito garepi.
Vakakosha nekuti paNational People's Conference kazhinji zvatinonyaya kutarisa zvokuti kubva gore patakaita National People's Conference 2018 kusvika iko zvino patasvika, zvii zvatakanga takasunga
patakaita maresolutions edu ndezvipi zvatakaita zvakanaka zvikabudirira ndapapi patakawana zvikozhero ndapapi patinoda kuti tiite wedzere simba saka tiri tichiongorora mabasa edu yose iwawo saka iko zvino toronga zvekuti programu yatichaita kubva izvozvi muna December muno kusvika muna December we next year ndezvipi zvisungo zvotoita zvinotiita kuti tichi ndo zvatinoturira kuhurumende manje kuti isusho mutangano uri kutonga tinotarisira kuti muite izvi
asi vamwe vanopikisa onarebho vanoti kosei muchibva makurumidza kuti tinoda kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatungamire bato zvakare musarudzo dza 2023 hamusi kunge makurumidzisa here apa
zvinoitika muya revolutionary party blessing revolution yese inotungamirirwa nemunhu one at a given time president vedu weparty handiti ndiva Mnangagwa pari zvino saka tita rally our party tinenge takatarisa mutungamiri watinaye saka vanhu vedu vane kodzero yokuti zvavari kuita vaMnangagwa iko zvino zviri kutifadza saka zvavari kuita izvozvizvi tinoda kuti vazviite kuti patinoenda futi 2023 tinovimba kuti zvinobudisa Zimbabwe ikodzero yavana vezanupiefu ikodzero yavana vezimbabwe saka zvokuti tinomanya ndivani watambomanyirana naye isu tiri kuita zvinhu zvomumba medu isu tinovimba kuti vaMnangagwa vakapinda 2023 tinoita tosvika kukenani
munyori anoona nezvevechidiki muzanupiefu youth league vapupurai togarepi vachitaura vari parunare muHarare tabatawo mutungamiri wevechidiki muMDC Youth Assembly vaObeyStole tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei zviri kuitwa nezanupiefu zvekuti vaMnangagwa ndo vanofanira kudzokera panyanga muna 2023
zviri kuoneka pajekerere kuti zanupiefu kuburikidza nemutungamiriri wayona Emmerson Mnangagwa vakoniwa mhuri yeZimbabwe vatadza kuti pave nekutungamirira kwakanaka padofara kutotangira kutaura ndepekuti vaMnangagwa number one havasitori mutungamiriri wenyika asi mutungamiriri wavanhu vashoma-shoma vanova vakamugadza isu tinoziva kuti utungamiriri hunoiswa navanhu vanenge vasarudza kwete kugadza munhu mukaona vanhu votaura mashoko ivayo idzidziso yakutotipawo chenjedzo kuti tizive kuti vatogadzira zvekare kunobirira sarudzo dzichatevera makore anotevera nokuti munhu unoziva kuti munhu anosarudzwa nevanhu haangava nechokwadi chekuti mutungamirira achange avani kana sarudzo dzacho dzisati dzaitwa saka zvinotadza badzi kuti zanupf yatoenderera mberi kare neurongwa hwekuti anobirira sarudzo dzemhuri yezimbabwe
toendawo kune imwe nyaya munotambirawo sei kuchenurwa nedare kwaitwa imwe nhengo yebato renyu revechidiki vaostalosizio
chiitiko chakagara chakatononoka nechekare haana mhosva yakanga apara mukomana arimo mukati menyika yezimbabwe ari kungotaura mashoko ari kubata munhu wese pane ino nyika kuti nyika ino yaminama zvinhu zvaamanyamamire nerongo nokudaro nyika ino inoda shanduko saka hongu tinotenda kuti vazosvika panguva yekunzwisisa kuti ari kutambudza munhu asina mhosva asi hataifanira kunge tatombosvika pachikamu chekunge achishungurudzwa achitambudzwa kwemwedzi yose yanga achienda kumatare edzimhosva achinopomerwa mhosva yasina kupara uye mhosva yasingazombopari ndinomuziva nou ndinoshanda naye vaostalosizi havasi munhu wemhirizhonga
mutungamiri wechidiki muMDC Youth Assembly vaObeyStole vachitaura vari parunare muHarare chizvarwa cheSouth Africa Zozivini Tunzi ndiye akatora mukombe wetsvarakadenga yepasi rose makwikwi eMiss Universe akaitirwa muAtlanta mudunhu reGeorgia muno muAmerica nezuro Zozivini uyo ane makore makumi maviri nematanhatu ekuberekwa akakunda vamwe makumi mapfumbamwe vaaikwikwidzana navo mumakundano aya iko zvino tochitarisa zvaitika kune dzimwe nyika vatungamiri veDemocratic Party neRepublican Party vari mukomiti inoona nezvemutemo mudare reparamende yeUS House Judiciary Committee varatidza maonero akasiyana kwazvo anoreverera kana kuchenura mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump pamhosva yavari kupomerwa kuonzi kwa kwezvipomerwa zvava Trump chiitiko chinonzi hachinyanyoitike munorondo yeAmerica mukati memakore mazana maviri nemakumi mana nematatu vaTrump vachive mutungamiri wechina kupomerwa mhosva yekuti vaida kushandisa simba ravo zvisizvo. Zvino zvaita manyamamire nerongo pachipatara chikuru chemudunhu remasvingo chemasvingo General Hospital sezvo kudzimwa dzimwa kwemagetsi kwave kupa kuti mitumbi yevanhu vari mumochari iwore. Chipatara ichi chatarisanawo nerimwe dambudziko rekushomeka kwemvura. Gandri Maramba anotipanyaya inotevera.
Mukuru webasa pachipatara ichi vashadzidzangaira yaudza Studio 7 kuti dambudziko remagetsi nemvura riri kudzosera kumashure zvakanyanya basa pachipatara ichi. Vanoti pachipatara parikuswera paine munhu wakaipa uri kubva kumochari nenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Vakumbirawo zvese kuti isavadzimire magetsi. Vatiwo jenarita ravainaro hariti kushanda zvakanaka sezvo rave kuremerwa nekudaro vanoda rubatso rwekutenga rimwe rinoti dhonzei.
Magetsi arikuita quite a lot because tine emergency pana panouya pana panga masikizasi mafractures machii anoda kuti ainde mutheatre. Saka mutheatre hamuna magetsi. Hatitauri zvetheatre chete, kune maimportant nanikire wards nemadepartments arikuva nemochari chaiyo chaiyo lasi quite onowa because of it ausa magetsi.
Magetsi ari kudzimwa kunyange hazvo kuri kutaurirwa nezvemhando dzemoto. Vasocial chasi vakati zvese yaizarodzima magetsi kunzvimbo dzose dzakakosha kusanganisira zvipatara nekunogaiwa mvura. Panyaya yezvekushomeka kwemvura vazangarai vatiwo chipatara ichi chiri kutopema kuti chikwanise kucheresa zvibhorani. Mumwe chiremba asina kuda kudomwa zita rake ati kushayikwa kwemagetsi nemvura kuri kuvaomesera pabasa.
Idambudziko mapeshini adamwa mushonga ada kuchikapu chibikwe nemvura. Mishini inoshanda panamba inoshandisa mvura nekuwa chazvo achiwa nemvura. Saka zvokuta kuti basa risafamba zvakanaka pachipatara chose. Chishuwo zvinodai zvagadzirisika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Dzimwe hama dzevarwere dzakaita savashadhiriki mujinga dzinoti dzanzwawo nekumbira mvura muvanhu vanogara mumusha werodhini uri pedo avo vari kunetsekawo nekuiwana. Studio 7 yashanyira chipatara ichi ikaona hama dzevarwere dzichipinda muzvipatara dzakabata zvigubhu nemigomo yemvura. Dhorobha remasvingo rave nemwedzi yakawanda rakatarisana nedambudziko rekushomekwa kwemvura zvichikonzerwa nekudzimwa kuri kuitwa magetsi kunocheneswa mvura kubushmead waterworks. Mvura iyi inenge yadhonzwa kubva kudhamu remutirikwi. Mumwe murwere vakudzai manatsa vari muwadhi yevarume pachipatara apa vane chirwere cheshuga vanoti kushayikwa kwemvura kuri kupa kuti zvimbudzi zvisashandire zvakanaka.
Mvura tiri kumera valaini. Imwe yacho tirikudai kuva kumva kumba. Matelezi mavi mepi zvingachapindi. Challenge iri kune vaya vanenge vasina hama. Vanenge vachibva pana kutu panano vanenge vadmitwa kuno. Hakwanisi chero kuwana chigubhu chacho chanotochishaya zvekuti havane 2 liters yake yemvura yekumwa. Saka ndo challenge iri pano pachipatara.
Imwewo hama yemurwere vaThomas Marume vanoti kushayikwa kwemvura kwavashayisa mufaro.
Mvura hakuna, kutoti mwana atowana mvura yekumwa ndinotondotenga panze ichidhura. Madhokotera ari kuuya hawo kuzomutarira asi hapana betsero yaari kumupa mwana wangu. Kubva pasvondo mbiri dzapfuura vanongonyora pazvikadhi zvauri kuona izvezvi. Wozoti chiendai kwanzi kufamasi kundotarira mushonga. Hino ukaenda kufamasi zvemwana angu dambudziko ravapo ndere kuti vari kuda maUS. Apa ini handina pandobva kwagutuko handimawani.
Meya wuguta remasvingo vaColin Maboke vanoti dambudziko remvura riri kukonzerwa nekudzima kwemagetsi nezvesa vachiti vakambozama kutaura nebazi iri asi zviri kuramba.
Dambudziko guru ratinaro ratosangana naro City of Masvingo nderekuti kubushmead kwedu kwatinopamba mvura uko tirikuvharirwa magetsi nezvesa. Tirikuafektwa neload shedding. Tinowana magetsi kuda kwe 4 hours 5 hours or 6 hours. Hatisati tambowana magetsi kwe 8 hours dziri consecutive pamadays karo pa vhiki. Saka zvadaro tisina magetsi tisingakwanisi kupamba mvura inosvika kuhospital. Saka chero tichida kuti vawane mvura hatina mao maitiro kuti tirikwanisa kuvapa mvura nokuti hatina magetsi. Sezvo ranhasi unoyu hakutorina magetsi completely. Saka kuri kutoti hakuna chiri kuitwa kubushmead. Zvinhu zvese mishina yakatomira nokuti hatina magetsi. Takaita maefforts ekutanga takamboenda kuna Minister of State Chadzamira ndobva tata meeting navo na regional manager wekwaMutare uku. Ndobva vatiporomisa kuti vachatibatanidza ne vachatipa dedicated line.
Vana chiremba pachipatara ichi havana havo kuramwa mubatanidzo zvakaita vamwe muHarare nekuBulawayo, asi vanoti havakushata zvakanaka nematambudziko avanosangana navo ekushayikwa kwemvura pamwe chete nemishonga yakakwana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Munhau dzemitambo tombonzwa nyaya Ngodzo kubva kuna Michael Kariati.
Ngodzo anoti ane chikwereti chakakura kuCapes United zvekuti ari kuzvipira kutambira maGreen Machine kusvika chikwata ichi chati hachichamuda. Mutambi uyu oyo anobva mumhuri ine mukurumbira munhabvu inosanganisira Johannes naZefana yaNgodzo anoti dai pasina Capes United ingadai asiri paari pari zvino zvekuti ari kuda kuripa zvavakamuitira. Ngodzo akatorwa neCapes United muna 2015 mushure mekunge adzingwa neHighlanders achipomerwa mhosva dzemisikanzwa yaisanganisira kuuya kugadziriro nevamwe akadzakwa. Izvi zvakauya mushure mekunge Ngodzo adzingwa zvekare neFC Platinum nemhaka dzimwe chetedzo Capes United ndokumupa mukana kunyange zvakadaro.
Ndinoda kutenda Capes United. Pandakabva kuHighlanders vakanditambira, vakandichengeta zvakanaka, ini ndikashandawo nesimba ndikasvika ndave pandiri nhasi.
Gore rino Ngodzo akawanikwa ari iye akatamba nhabvu zvinodakadza kudarika vamwe vese ndokutambidzwa mukombe weSoccer Star of the Year acheverwa naRalph Kaundera weTriangle naPrince Dube weHighlanders. Mumwe mucheveri wemutambo wenhabvu Vafarai Mashonganyika vanoti Ngodzo ndiye aikodzera kutora mukombe uyu vachiti ivo nematambiro ake emhando yepamusoro vari kuona Capes United ichitora mukombe weLeague.
Ndini zvangu handisapote Capes asi Capes iko zvinezvi ndirikuona kuti iri kutora league. Josta Ngodzo yayo anodeserva kutora Soccer Star of the Year kuti Capes ive pairi panapa ndijosta.
Pamusoro pemukombe weSoccer Star of the Year Ngodzo akatambidzwa zvekare mari inoita iyo zviuru gumi nezviviri zvemadhora emuZimbabwe RTGS 12,000 iyo yakaenzana nemazana matanhatu emari yekuAmerica kana kuti $600. Asi veruzhinji kusanganisira muzvare Chiedza Chidya Usiku vanoti mari iyi ishoma zvikuru vatarisa mari dziri kutambidzwa mutambi akadai munyika dzakavakidzana neZimbabwe.
Soccer Star wedu semubayiro wegore rese mari yakapiwa ishomasa tikaisa kumaUS inenge iri 600 chete. Ukatasa mamirira akaita nyika yedu hapana chinobatika chaanogona kuita nayo. Asi katasa dzimwe nyika dzakaita sana Zambia, South Africa, Botswana, Zimbabwe inofanira kungokopawo. Vakamupawo kana 1,000 zvaiitawo zviri nani.
Asi Ngodzo haasati apedza basa rake sezvo Capes United ichiri nehondo huru yekurwira kutora mukombe weLeague. Chikwata ichi chine mapoints maviri pamusoro peFC Platinum asi chinofarira kukunda mumutambo uriko nechitatu neNgezi Platinum Stars kuti varambe vari munzira yekutora mukombe uyu. Kunyange hazvo Capes United ichiwanzorova Ngezi muBaobab Stadium, murairidzi wavo Darlington Dodo ari kubvuma kuti mutambo uyu wakaoma zvikuru. VePremier Soccer League vari kuda kuti mitambo ipere yesvondo rino zvekuti varonga mitambo pakati pesvondo iyo iri kutanga mangwana kusvika chitatu mwaka uchizopera mukupera kwesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyika apo ZANUPF yave kutanga musangano wayo pagore kuGoromonzi. Tabva tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murave zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Sandekile Mhlanga munaudze isiNdebele.
Soku isika disenda bagu VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 9 kuMpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Kwaphenduka amadokotela amahlanu okwakathi silokhe kunjalo okwanamhlanje kufike nje ababili ethi sebefuna ukuphenduka manje babe nabana abanye babeqotshiwe umsebenzi yikho kusalungisa amaphephabo ukuthi babuye emsebenzini.
Esibhedlela sempilo koBulawayo lokhu kubuyele emsebenzini odokotela abahlanu kuphela, lokhu abanye babo bakhalala umsebenzi kunyanga ezintathu ezedluleyo.
Zihlangane le nyamazana zegama ezinjengenyathi, zahlangana le ndlovu lakwe giraffes intundla. Lokhu kubangele ukuthi kube le outbreak ye foot and mouth enkomeni, ukuthi kuyabe kusifa inkomo esezithembile ezinonileyo kungafi ezicakileyo. Ezicakileyo zihleza huquluzwa ngokuselwa kwamanzi.
Abalimi abafuyayo emangweni weCholocho bakhuthaza uhulumende ukuba aphange adinge indlela ezingasiza ukulondoloza izifuyo. Isizalwane sakwele South Africa uzozibini Thunzi nguye othole isicoco sokuba intombazana enhle okwedlula izinye emhlabeni jikelele yeseMiss Universe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uthi kulokhu kwabuyela odokotela abahlanu kuphela emsebenzini kulesi sibhedlela, selokhu abanye babo bakhalala umsebenzi kunyanga ezintathu ezedluleyo, njalo abanye ababili bathe bafuna ukuzosebenza namuhla, ngakho kuzalungiswa amaphepha abo. Umongameli Emerson Nanga kwangempela viki usolela aba odokotela esithi benqabe kathathu ukwamukela kuhulumende iholo elengezelelweyo, njalo kusobala ukuthi kulabantu ababhadalayo ukuthi bengabuyeli emsebenzini. Kodwa inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi lanxa imizamo yeHigher Life Foundation yokuthi bengezelele iholo lokunye incomeka, uhlelo lwayo alucaci njalo ayisoze igcwalise zonke indingeko zabo, ngoba ezibhedlela kuyabe kungelampahla zokusebenzisa. Lokhu kwenzakala iCouncil yeHarare isimise umsebenzi wokwesikhatshana izisebenzi zayo zeZimbabwe Urban and Rural Councils Workers Union isithi ikhuthaza abanye ukuthi bekhalale umsebenzi. EMaswingo General Hospital izigulane ziyazidingela amanzi okunatha, ukugeza kanye lokwelatshwa ngemva kokuba amanzi aphele kulesi sibhedlela njalo lamagetsi acitshe. UDokotela Solwayo Ngwenya usichazisela okuningi okwenzakala isibhedlela sempilo.
Amahlabezulu engifuna ukuthi hayi isibhedlela sempilo esiyene kakhulu kulalezi ezinye izibhedlela kwezinye indawo. Empilo besizamile kakhulu inyanga zonke lezi ukuthi isibhedlela singavalwa sincedise abantu. Yikho-ke isibhedlela besilokhu sibona abantu loba nje kungani kabeneleli futhi babone bonke, kodwa bebona abantu. Umongameli-ke wathi amadokotela ephenduka emsebenzini, kwaphenduka amadokotela amahlanu. Okwakathi silokhu kunjalo okwanamhlanje kufike nje ababili ethi sebefuna ukuphenduka manje babe nabana abanye babeqotshiwe umsebenzi, yikho kusalungiswa amaphephabo ukuthi babuye emsebenzini.
Bakhona yini abancedisayo endaweni zalabo dokotela?
Besisadalala sibili amadokotela akhona besiyazama, njalo silenhlanhla amadokotela avele asavele silawo abaningi bakhona, bavele e-DRC abanye bavele e-Cuba, vele babekhona-ke kabavunyela ukuya ku-strike labo. Yibo odokotela abasisebenza labo sinceda abantu. Ikuthola ukuthi empilo hhayi asizange sikhale kangako, abanye kupaso kwavalwa sibiningi, kodwa hhayi empilo siyazama ukusebenza. Abantu lokhu bebeletha inani labo sibini ngiyabona liyazuzunqedo ukuthi ngabe kwavala isibhedlela ngabe bayadibeka kakhulu.
Impahla zokusebenzisa kodwa zikhona yini? Kwezinye isibhedlela sezo ukuthi amanzi lamagetsi kuyacitsha. Lilakho yini lina lokho kanye lamaphilisi?
Ye, thina esilenhlanhla ukuthi lokhu amanzi vele sathi yakhiwe kudala kule ndawo emanzi kuthiwa i-reservoir inkalakatha eyayakhiwayo. Amanzi kasiwaseli njalo sile amabholo lasagebhayo. Kuzokuthi igetsi le abacithi kukhanya isibhedlela ayisathi igetsi kasiyenzi i-load shedding. Ngeza kuthwaka kula magetsi kuyabe ukuthi kutshaya izulu litshayile umbane utshayela phana kodwa amagetsi sihlala sinawo. Kuzokuthi-ke ngapha ezintweni lezo kuthiwa amaphilisi. Into lezi ungabona sokuneminyaka eminingi kakhulu la kudala kusabuthi umongameli uRobert Mugabe vele bekungani kuyahlupha ezibhedlela izinto lezi. Kodwa akathesi lokhu kusiya phambili uhulumeni uzamile ukubisa imithi iyo le esiyisebenzisayo isakhona okwakathesi njalo uyanceda ukuthi abe lokhu ebisa imithi enasifamu. Kathesi nje ungahamba khona phana empilo uyathola ukuthi imakhoridoro lamabhokisibhokisi emithi. Imithi eminye iyahlupha ngendaba ye-foreign currency ukuthi imithi yamele isuzwe kwamanye amazwe lawo yakwazi ukuthi eZimbabwe kuyahlupha ukuthi uzithenga izinto ngaphandle kwelizwe. Kodwa le eminye imithi uhulumende alayo uyasithumezela singeke sikhonone kangako.
Lo ngudokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, sixoxela ekoBulawayo. Abalimi abafuyayo emangweni weCholocho eMathebelele North bakhuthaza uhulumende ukuba aphange adinge indlela ezingasiza ukulondoloza izifuyo zabo zona eseziqedwe imikhuhlane ezithelelwa zinyamazana zendle nxa zihlangana lapho ezinatha khona amanzi asesilela ndawana yonke. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngugxileyo.
Abalimi laba bathi isimo lokhu sisiba sibi kakhulu njalo beqhubeka belahlekelwa izifuyo eziyizo abazithembileyo ukuziphilisa njengoba indawo abakiyo izulu linganikuhle sikhathi sonke. Osakhulayo umnumzana Thamsa Nqamathe ngomunye walaba balimi baka Ward 7 ecawuna esiqintini seCholocho North. UMathe ulandisa kabanzi ngalolu daba.
Nginanzelele ukuthi inkomo zihlangane lenyamazana zegama ezinjengenyathi zahlangana lendlovu labo-giraffes intundla. Lokhu kubangele ukuthi kube le outbreak ye foot and mouth enkomeni ukuthi kuyabe kusifa inkomo esezithembile ezinonileyo kungafi ezicakileyo ezicakileyo zihleza huquluza ukuselwa kwamanzi lakuseleka kotshani lokuthi ispecial ezimunyisayo.
Kungalethi sizatho ke esithi yena labanye bakhe bekhangelele kuhulumende ukuba abasize kulobo bunzima asebebhekane labo njengoba laye eselahlekelwe inkomo zakhe zonke sekusele imbuzi lazo esezihlaselwa ngumkhuhlane abangawaziyo ngoba umutsha kuleso sigaba. Abacubungula ngezombusazwe kanye lenhlalakahle kaZulu ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI bathi lolu dubo lungalungisiswa nxa uhulumende engazimisela. Umnumzana Bekezela Gumbo wenhlanganiso yeZDI uchasisa ukuba kungani besithi uhulumende kumele abe nguye ongenelayo.
Kuningi abakwenzayo, bebulala indlovu bethola imali, bakhatha ithimba bethola imali, bazingela inyathi bethola imali, kodwa asibone okwenzakalayo ukuthi besitophe ukuxabana okukhona phakathi kwenyamazana labantu lezifuyo zabo. Ngoba ngikhuluma nginje sominambhodile zonke leza indawo nje e-research, ambonile kule nkomo ekade zigwazwa indlovu emanzini zifo.
Ugumbo uthi laloba kulo dubo lokuguquka komkhathi kodwa sokubangwa ngamandla nangokungazinikeli kukahulumende ukulungisisa ezinye zenkinga ezibhekane labalimi.
Ene asokuluza ukuncane lokhu ngoba izifuyo lezi zizo abantu abahamba ngazo ngapi kwanzihambisa abantwana esikolo. Kodwa into leyi asikuthi ngathi siyahluleka ukuthi sikuvikele lokhu. Kuyavikeleka uhulumende nguye ongafuni, angikwazi kumbe kafuni kumbe yehluleke kumbe kalanjalo. Ngoba engagebha amadama angu-2 bengasikhupha udaka loliyana wezimbini bengasikhupha 2 indlovu leziyana ziyaphelela khona ngale zingabuye ebantwini.
Kodwa uhulumende yena uvika ngokuthi konke lokhu okwenzakalayo kubangelwa yizizathu eziningi okumqoka kuyilo udubo lokuguquka kwomkhathi amanzi esesilela asebangwa yizifuyo inyamazana zendle kanye labantu. Umphathintambo wezokulima uretired A. Marshall Perenshiri ulandisa ngokuthi kungani besithi udubo olukhulu oseluphazamisa umsebenzi wokulima yikuguquka kwomkhathi.
Kutshintsha kwemamilizo yegunze
bantu. Abantu kumele bananzelele ukuba umkhathi usuguqukile. Ilanga selitshisa ukudlulisa amalawulo. Ukudlula lokho kwakuyikho khona endulo. Izulu lingasani ngendlela esasiyazi ngesikhathi nasisakhula. Kwezinye indawo laziqala ukuna ngenyanga kampandulo. Kuthi kusiyafika ikhisimusi abanye sebesidla umumbu namakhomane. Kodwa akusenjalo.
Abalimi echolocho lakwezinye iziqinti zangenyakatho yemandebeleni bathi lilakho ukuqansa inani lezifuyo ezibulawayo kuswela amanzi lemikhuhlane. Nanku lamadibha kahulumende vele kawasasebenzi. Abezindaba abe-Reuters bethule udaba kunsukwana esanda kwedlula bebika ukuba abalimi emathebeleleni North balahlekelwe zinkomo phose inkulungwane ezintathu phakathi kukampandula lomfumfu kuphela kubangelwa ludubo lokusilela kwamanzi kanye namadlelo. Nimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo omhlangano webandla leZANU-PF we-annual People's Conference owenzelwa eGoromonze High School eMashonaland East. Umhlangano lo uza kwenziwa ilizwe libhekanelo kugugudeka komnotho phansi kwendikimba ethi Modernize, Mechanize and Grow the Economy Towards Vision 2030. NgoLwesithathu wenziwa umhlangano wePolitbureau ozalandelwa ngolwesine ngowe-Central Committee, kube sokuvulwa ngokusemthethweni amasango omhlangano lo ngolwesihlanu. Umnumzana Obert Mpofuno obhala obona ngenhlelo zebandla leZANU-PF uthi bakhangelele ukuxoxisana ngokuvuselela umnotho welizwe lokunye okuhluphayo elizweni. Njalo ibandla leli selithethe isinqumo sokuthi kukhethwe umongameli Emmerson Mnangagwa kwakuba nguye ozalimela kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Lokhu sokuzondise abanye abathi kuyamangalisa ukuthi ibandla leli lidinga umuntu ozalimela kukhetho olusakhatshana kwenziwa kulokuthi kuhlolisiswe ezomnotho welizwe. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF, umnumzana Edwin Dlovu kubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa labanye ngokwenzakalayo.
Uyendosa akusonto embi nxa ukhangela ku-constitution yethu eZANU-PF. Ikhona isekile ekhuma ngabo bona ukuthi na i-conference, i-National People's Conference, one of its functions is to actually endorse i-presidential candidate oyabe ekhethwe ku-congress yethu ukuthi nguye ozasimela njengo-president owelizwe. So u-president uvele ukhetha ku-congress, yiyo i-elective board i-congress naleyo. So usekhethiwe laphana, nxa sesiku-conference reaffirming uqinisela mangingakube kanjalo ukuthi hhayi osimeleyo nguyena lokho. Akulanto embi, akulanto engabi ncele nxa kusenza into enjalo, kuvele kukhona la ku-constitution yethu ebandleni leZANU-PF.
Baba Edwin Dlovu, akuphosela kho mnumzana.
Indaba ye-endorsement leyi ngikhumbuza ngomnyaka ka-2017 umgaraka kaphumiwe waphuma sebemendozile amaprovinsi wonke ukuthi njengoba sizakuya ku-conference mna kuphela umgaba wezambia presidential candidate kodwa ke into engakafikile conference wayesephumile umgaba izano PF ungayiboni senza njalo ekhuluma ngabo endorsement kukhona oyaba kusenzakala kuyila phakathi ke behlanganiso yayo babe kule politics zabo besilwa ke besebezama ke kukhawulisana ke ukuthi akasendoze lo ukhona osebona ingane sele ambition
sithathe ubaba uMavela secingwani
into leyi sikhakhamile ngayo ukuthi kathi nxa sebekhuluma ngento zokhetho kwathesi ukhetho wavela sesekhashanandi kathi sisafunda isilungise umnotho welizwe lo ohlupha into ziyakhwela impupho kathi sayithengela abantu kabazanzukuthi kodwa sebekhuluma ngokuthi hayi ubani uzathini ukhetho olandela ongayisiko vele sikhuluma ngayo abaebathale bani ngakho
yes zakuthake so, silomkhula ncube ecingweni
lokho nje ababenzayo basiphoxa thina esomhlubulo wemandebeleni ubona sesitsho bethi yiphi esakuqala ukufaka leso sinqumo itsho sibili yilabo abavelele besidlale ezanu PF kuhulumende wayo besutha izimbabwe ilamba njalo angikhulu ababa ukuthi uthina esibuhlungu kangaka sikenza lokuthi ukuxolelana kukhulumisana umlota kwatetha njani akuphumanga egcekeni kambe namhla singamthanda kangakanani nalwana ubaba wasibulala kangaka ngomgqaqazwe wegugraund
sithathe ubaba uPrince Khumalo
okwenzakala kubandlala ezanu PF siyakubona nje sikukhakele njengenyoni eziphapha emoyeni ngoba siyakwazi ukuthi umongameli Robert Mugabe engakaphumi esihlalweni babhoda yonke indawo besithi nguye umongameli nguye yedwa kungelalutho kusasa kwakhona kwakuvuka kutshintshile lokho kwenzakalayo siyakubona nje ukudlala kukhona kuphela akudingi ukuthi abantu bafuna ukuthi abantu basuke ifocus from kuhlupha esibhekane lana sikhangele lokho abasenzela khona ifilimu kuphela le
ye siyabonga kakhulu ke ukuthi sithathe ubaba uRafael Ncube
abantu bona laba abathi umongameli uzakhontesta njalo ngo-2023 nabantu abangala indaba lezinto ezihlupha ilizwe
laba ngabanye abantu abaxoxela uGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ukhasi leVOA Ndebele. Isizalwane sakwele South Africa uZozibini Thunzi nguye othole isicoco sokuba intombazana enhle ukwedlula ezinye emhlabeni jikelele eseMiss Universe kumncintiswano owenzelwe edolobheni le-Atlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika. UZozibini oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lasithupha 26 unqobe amantombazana angamashumi athoba mune munye abakade bencintisa labo bekudingeka ukuthi abancintisayo bezibukise umzimba izembatho kanye lokuphendula imibuzo okwenza abade besehluleka bekhethe isiqamulamayezi esilukukhalipha. Abalandeli bakhe bekungusophia Aragon wele-Mexico lo-Madison Anderson wele-Puerto Rico. Lokhu ngokwesithathu ukuthi lesi sicoco sika-Miss Universe sithathwe isizalwane se-South Africa. Live talk lamuhla uhlelo olulandelayo sikhangela umhlangano omkhulu webandla lezwane PF owenziwa kanye ngomnyaka oqhutshelwa eGoromonzi lonyaka. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America iseWashington. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezeMelika ngamafitshane. Ikomiti yabona ngezemthetho edalela eParliamente lakwelemelika iJudiciary Committee iqhubeke ilalela ubufakazi obuphathisa ibandla lamaDemocrats ukuthi liqalise imizamo yokubamba ngamandla uMongameli Donald Trump ukuthi ehle esikhundleni phansi kohlelo olwe-impeachment. UTrump yalandula ukuthi kula kuphambanisayo kukhona kuphambanisayo ngakho konke okwenziwayo kudlalisa imali kanye lesikhathi. Owake waba ngumongameli weMelika unkosikazi Michelle Obama ubambisane lodume ngemidlalo yokulingisa kumafilimu uJulia Roberts kuhambo lokwethekelela kweleVietnam emkhankasweni wokukhuthaza amantombazana ukuqakathekisa imfundo. Imikhuhlane yesifuto sekholera, typhoid, bilharzia leminye etholakala emanzini ivame ukuhlasela abantu ikakhulu abantwana ngalesi isikhathi sokuna kwezulu lapho bewanatha ukugeza kanye lokubhukutsha. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugceleyo.
Minengi imikhuhlane etholakala emanzini eyingozi kakhulu empilweni zabantu. Ngakho abezempilakahle bakhuthaza uzulu ukuthi basebenzise amanzi ahlanzekileyo sikhathi sonke, njalo basebenzise izambuzi ukuthi kungabi lokumemetheka kwemikhuhlane. Unkosikazi Linda Nyoni ongumongikazi uthi imikhuhlane yemanzini itholakala lapho abantu besebenzisa amanzi angcolileyo lokutshiya ingcekeza phakathi.
Imikhuhlane etholakala emanzini imikhuhlane ethelelwana ngokunatha amanzi angcolileyo kumbe ukugeza ngamanzi angcolileyo, loba labo ababhukusha ezizibeni ezingcolileyo ezilamagcikwane adalela imikhuhlane.
Unkosikazi Linda Nyoni uqhubeke wachasisa ukuthi amagcikwane adala limikhuhlane ahlala phakathi kweminenge ehlala emanzini.
Imikhuhlane efana lecholera, umuntu nxa ingcekeza yezambuzini ingagelezela emanzini iyadala imikhuhlane. Imikhuhlane enjengebilharzia, abantu abathambisela emanzini bakhona ukulahla amaqanda ebilharzia ahlala phakathi kweminenge phakathi kwamanzi. Kuyizibungwana lokhu kungene emuntwini oyabe egezele emanzini angcolileyo kumbe oyabe bhukutshe phakathi kweziziba lezo. Imikhuhlane engifana labo-typhoid, nxa unathe amanzi angcolileyo ngokufanayo njengekholera kuyabe kungeniswe ngamanzi ezambuzini kumbe abantu abayela ngaphandle duzane leziziba lapho abantu abanatha khona amanzi.
Unkosikazi Nyoni uthi lokhu kungavikelwa ngokunatha amanzi ahlanzekileyo kumbe ukusebenzisa imithi yamanzi ezabulala amagcikwane lawo.
Singakuvikela ngokunatha amanzi ahlanzekileyo, singawahlanza ngokuwathela imithi esiwathi ngama-water guard kumbe ijili, singawabilisa njalo amanzi ukuthi sibulale lezi zinambuzane. Sikhuthaza wonke umuntu ukuthi kageze ngamanzi ahlanzekileyo.
Unkosikazi Sihle Zondo ongumongikazi uyaxwayisa ukuthi umuntu ubonakala njani ukuthi uselomkhuhlane wesihudo.
Ungazizwa ikhanda selitshaya, isisu sibuhlungu, isifuba kwesinye isikhathi siyakwanisa ukuba sigcwalelane, and lokuhuda lokuhlanza yikho sibona ngakho ukuthi umuntu angabe sele-typhoid. Kodwa lokhu kungenzakala kumele sihle siye esibhedlela.
Unkosikazi Debra Chuma ongumzali uthi abazali kabaphatheke emikhankasweni eyayenziwe ngabezempilakahle ezikolo ukuthi bavikele abantwana nxa kule mikhuhlane ezamemetheka.
Ezikolo sake sizwe kuthiwa abantwana bayahlatshwa kumbe banathiswa amaphilisi athile bevikela imikhuhlane. Okuhle engakunanzelelayo mina yikuthi iningi lethu asilalwazi, kodwa abezempilakahle balalo ukuthi basitshele nxa kukhona esingakwaziyo. Imiphefumulo eminingi iyasizakala ngalokho abayabe bekwenzile. Eminye imikhuhlane iba nganeno ngoba kuvikelwe kusasemasinyane. Mina ngithanda ukukhuthaza abanye omama ukuthi bengathathi kancane esikutshela ngabezempilakahle ngoba bona ngoba bayabe besinceda thina esingelalwazi.
Abezempilakahle bathi abantu kumele benanzelele ukuthi basebenzisa amanzi ahlanzekileyo ngalesi sikhathi sokuna kwezulu ukuze kwehliswe izinga lokumemetheka kwemikhuhlane evela emanzini ngoba iyabulala njalo ithelelwana. Kunjalo abantu labo kumele bafundiswe ukuthi imikhuhlane ibonakala njani njalo imemetheka ngasiphi isikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani lakwamanye amazwe awezwekazi le-Europe zithi lo nyaka aziboni zisenelisa ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya ngenxa yobunzima obusekhaya lokuqonga kwentengo yamatikiti endizamtshina. Udaba silethulelwa ngu-Ezra Chisa Svande.
Ukwehlukana ngemibono kwebandla elibusayo lama-conservatives elikhokhelwa umnumzana Boris Johnson namabandla aphikisayo mutaba lokuxoxebuka kweBritane kumanyana European Union ngohlelo leBrexit yikho okubangeleyo ukuthi kudilizwe uhulumende kubizwe lolu khetho. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBritane okusemthethweni lazo zilamalungelo okuvota, okugoqela unkosazana Isabel Ngwenya othi ibandla elibusayo uzalifakela uxa mhla wokhetho.
Mna ngifisa ukuthi ama-Tories anqobe ngoba anganqoba lathi sizaba lelungelo elilungele ama-European alalo. Ngoba amaBrithani athi efika kwele Africa beqala kufika basipha isinqumo basipha onke ama-Commonwealth ukuthi i-Africa yayingeyabo, le-Britain yayingeyethu. So ukuthi thina ma sifika lapha sibe lelungelo lokuhlala labo njengoba babekuhlala e-Africa, ukuthi besuka ku-Europe kuzasinceda kakhulu ukuze lathi size lapha sizuze imisebenzi.
Umnumzana Mayibonga Sibanda uthi usekela ibandla eliphikisayo kodwa uyesaba ukuthi lizanqotshwa kulolu khetho.
Ngithi hey, lukhetho lolu luzoba nzima ngoba ngibona ngani ama-conservatives azowina. Abantu abaningi amakhiwa amaningi afuna i-Brexit kakhulu ma mkhangele ezempila kahle ngoba le-conservatives ungathiwa izoyenza ukuthi abantu bayenze i-pay-as-you-go.
Ilunga lebandla elibusayo lama-conservatives elihlala e-Wolverhampton umnumzana Fortune Sibanda uchaza isizathu ibandla lakhe labiza lolu khetho.
Kwavunyelwana ukuthi sibuyele kuma-election. Lapha into esiyabe siyigijimisa ikakhulu yikuthi sithole inani labantu abangakwanisa ukuthi siyenze i-Brexit yethu, si-Conservative Party singelaza ukudonselana le-Labour. I-Labour just wants to stop the Brexit and simply straightforward. So if you want to vote to leave, njengabantu bakithi, if you want to vote to leave and which gives ama-opportunities abantwini bakithi ukuthi nxa bebuya lapha bebe befanana labantu base-Europe, votela i-Conservative Party.
Umnumzana Thabiso Mabena ungukansila wedolobho leSandwell emele ibandla eliphikisayo le-Labour Party yena-ke akavumelani lo Sibanda kodwa ekhuthaza abeZimbabwe ukuthi bavotele ibandla lakhe.
I-Labour Party eyasenza sahlala kuleli lizwe ama-Tories engafuni eyilwisa kodwa yona yathi abantu laba bengaphandle basebenza kanzima lapha that doing a lot for United Kingdom yabanikeza amaphepha. So sihleli lapha nje Labour Party asikambeni siyebonga siyevota sivotele Labour Party. Ama-Tories ahlangane ne-Brexit Party. I-Brexit Party i-resist umhlaba wonke uyazi leyo nto. So asikhohlweni ngapha i-Labour Party yiyo ezolungisa konke esikufunayo thina ukuthi sikwazi ukuthi sihlale kahle kuleli lizwe.
Umnumzana Lawrence Ziba kakabilazi ibandla zalivotela ngeviki ezayo kodwa ujabuliswa indlela ukhetho lweBrithani oluphathwa ngalo.
Mina njengenzalo yeZimbabwe yokuthi khona umuntu uyafunda kade ngokuyini esikufundayo. Mina kakhulu engifundayo indlela abaphatha ngalo ukhetho, indlela abakhankasa ngayo abantu bakuleli lizwe. Bakhankasa ngendlela ebalulekileyo njalo emqotho ehlukileyo kuleyi esiyibonayo kwele Zimbabwe.
Udaba lokuxoxebuka kweBrithani kumanyana we-European Union olwe-Brexit soludide imiqondo yabantu abaningi eBrithani njalo soludale ungezwani ebantwini balelo lizwe. Abanye besekela uxoxebuka kwelizwe, abanye bengakusekeli. Mele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Africa, 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 beautiful continent, Africa, Africa, beautiful continent. Africa, 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 beautiful continent, Africa.
Yebo ke sesifika emaphetheleni lwehlelo lethu kodwa singehlukani ngesikhangele ezinye izindawo ebezikhokhela. esibhedlela sempilo kobulawayo kubikwa sokubuyela emsebenzini ababahlanu kuphela odokotela njalo abanye ababili bekhalaze lamhla ukuthi bengabuyela yini emsebenzini. Ayike siligqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ekhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.